Citizen Guard uyu ane chigaro kubato rezanupiefu zvinova zvinotyora bumbiro guru renyika. Saka takamirira takudzwa naShe Mudzuri. Takanyora tsamba kuvakuru vekuprison tichida kuti vajekese kuti zviri kumbofamba sei, sevari kuregera munhu anoshanda pasi peZimbabwe Prisons and Correctional Services ari kuita zvamatongerwo enyika. Pachitorerwa matsamba kubva kuvabati vezvigaro zvokuzanupiefu kuti ambopuwa zororo kuti ambosiya basa achinokambirira zanupiefu, havana kupindura tsamba iyoyo. Saka isusu takazoita magwaro mapepa ekudai guru remunyika medu rekuhaikoti, nekuti sezvo zvichikora bumbiro renyika anofanirwa kuti asiyiswe basa. Saka taita mapepa iwayo, iye haana kupindura, asi vakapindura ndeve Zimbabwe Prisons and Correctional Services naattorney general. Saka pari zvino takachinjana mapepa, yamirira kupiwa dhiti yekutongwa. Takaisa maheads of argument yaedu ivachiisawo maheads of argument avo. Chavari kuita ndechekuti vari kuda kuramba zvinhu zviri pachino, kuti havana kuramba, havana kupindura tsamba ida tatanga takavanyorera.
Vari kuti kudii mumapepa avo zvamuri kuti vakuramba?
Chavari kungotaura ndechekuti hapana hombo, asi havasi kunatso iye pachake haana chaakapindura. Saka isusu maone edu ndeyekuti ari kurega kupindura, nekuti iye anozviziva kuti ari kutyora bumbiro yemutemo renyika. Asi ivo vari kuti aiwa, isi hatisi kuzviziva izvozvo, uye vanoda kuita kuhwanda nemunhu kuti ivo vanhu vacho vezanupiefu vakanyora matsamba vanenge vakuda kuzozviramba. Saka izvo zvichazoguma zvagurwa nedare pachanzwika nekutongwa kwenyaya.
Saka ndiani chaizvo vamuri kuendesa kumatare apa?
Takaendesa Caroline Majongo, anova mushandi weZimbabwe Prisons and Correctional Services. Zvakare takaendesa Commissioner General weZimbabwe Prisons and Correctional Services, uye zvakare Chairperson weprisons and correctional services naminister weJustice, Legal and Parliamentary Affairs. Ava vatatu vanenge vachiendeswa kudare nenyaya yezvigaro zvavo, zvokuti Commissioner General weprisons ndiye anoona mashandiro anoita zvese zvinhu zvinoenderana namajeri. Uyuwo Chairperson weCommission ndiye anenge achiona zvakare kuti mitemo iri kuteedzerwa. Minister weJustice ndiye ministry, ndiye mukuru weministry inenge iri pamusoro, kana kuti Zimbabwe Prisons and Correctional Services iri pasi peministry iyoyo. Saka takabatsiridzana minista wacho zvakare.